Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedudza nasi muvuro kurume 14, 2016. Mapato e Zimbabwe People First ne Transform Zimbabwe orwiswa nevanofungidzirwa kuti inengo dzezano PF. Mubatanidzwa wemachechi woita urongwa hwekusangana nevakuru vehurumende pamwe nevanopikisa hurumende kuitira kuti vazee zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vanorarama neHIV AIDS vokumbira hurumende nemasangano anobatsira kuti vawanirwe chikafu sezvo mapiritsi emaARV avari kunwa achida kunwiwa nemunhu atanga adya chikafu chinokodzera. Gurukota rinoona nezvemadzimai rinoti pane chirongwa chekutanga banga richabatsira vanhukadzi kuti vakwanise kukwereta mari nyore. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mirizhonga iri kuitika munyika. Vanoda kutumira mashoko kustudio 7 vachishandisa WhatsApp, tumirai panhamba dzinoti 1202465 0318. Nhamba dzedu zvakare 1202465 0318. Ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.